Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 29 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumbani pamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudangano wedu wafamba zvakanaka, nekuti sekuru vakariga mombe, kana kuti mhuri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora. Nokuti takashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese. Baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare.
Mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe uvigwe patsva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvoshishikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe exemption permits ayo ari kupera kushanda musi wa31 zvita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba mudunhu reMashonaland West ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuripisa mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mitemo yemudunhu rashe zvimba, mhuri iyi yabuda nechisungo chekuti igare pasi namambo zvimba mangwana ichivabvunza nezvemutongo wavakapa svondo rapera. Mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vaDominic Matibiri vanoti havawirirani nezvakaitwa namambo zvimba zvikuru panyaya yekuzvuva kumatare muroora anova amai Grace Mugabe mumusha mune munhu akapiwa tsvimbo yemusara pavana.
Mudangano wedu wafamba zvakanaka, nokuti sekuru vakariga mombe kana kuti mhuri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora. Nokuti takashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese. Baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare. Uye sikuru vasitobha kariga mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare. Saka ndozvinhu zvatanga tichitsanangurirana kutinzwisisane kuti zvakamira sei, nokuti mambo zvimba pajajimendi yavakapa yekuti panodiwa mombe 5. Mombe 5 dzakatonyorwa farm rafoma president rekumazoe kuti ndokwadzinofanirwa kubva. Saka mubvunzo wedu semhuri kana kuti dare rekwakariga mombe tanga tichibvunzana kuti zvinogodiwa sei kupurazi rekwakariga mombe isu takarambidzwa kuenda kudare racho kunonzwa kuti nhau yachona yanga yakamira sei.
Saka semhuri yekwakariga mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi?
Isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakariga mombe tisine uchidziva kana kuti pamunonzwa uchinzi kuna mambo chidziva, mambo chidziva vanobva kumhuri yekwakariga mombe vapiwa ushe kudaro. Isusu tina sadunhu kana kuti headman kariga mombe vari mumhuri medu kwavativo vanoenda vanogara pasi navazvimba. Ini ndakanzwa tangove nao kuti azimai vapiwa mutongo wemombe shano kuti sei vamugabe vakavigwa kwaZvimba. Saka ndopa tinoda kuti tinzwisise kuti ivo vashati kudii, nokuti tikatanga tataura kuti vaZvimba vati zvakati, isu tisina kuenda kunozumana nao semhuri taona zvisina kutijekera, asi kuti tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavariwo mbune vachitaura kuti no ndinakapa judgment iyoyo ndakaipa nekuda kwezvikonzero. Isu tovabvunzawo futi kuti maitonga sei imo mumusha muine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwakariga mombe.
Saka imi semhuri muri kuronga kunoona Ishe Zvimba sarini?
Isusu tanga tichifungidzira kuti tinogona kuenda mangwana chaiye kuti tinovaona vaZvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu, ukama hwenyu hwanga hwakamira sei naIshe Zvimba?
Isusu naIshe Zvimba, dzimba dzedu kana kuti tsaka dzekwaZvimba dzinogara uZvimba imbiri, asi dziri dzimba nhatu nokuti kunotichambara bepere naChidziva. Isusu tiri mhuri yekwaChidziva, mambo Zvimba vanobva kwabeperere. Asi ndakazvishamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukaho kuhirosyeka rwavamugabe. Pamhuri dzedu isusu vekwaChidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwakariga mombe toga. Isusu tikaita marufu edu anoitwa ekwakariga mombe, vekwabeperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwabeperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti Gushungo Clan yakatema rukao rwavamugabe kuHeroes Acre inhema idzodzo, nekuti baba vasara chete vavamugabe ndivasitobhakariga mombe, ndo baba varipo, ndo vakatema rukao kwakutama. Uye pamwe pana ndichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba, havana kuvigwa mumba. Vamugabe vakavigwa pacourtyard kana kuti gadheni, ndopatakavaviga ipapo.
Mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vaDominic Matibiri vachitaura vari parunhare vari kwaZvimba. Taedza kubata mambo Zvimba pafoni yavo, asi mushure mekuvazivisa kuti ndiri mutori wenhau weStudio 7 vabva vakata foni yavo. Pataedza kuvafonera zvakare vanga vasisadaire foni yavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permits ayo anoguma kushanda kupera kwegore rino. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mazana nemakumi masere ezviuru vanobva kuZimbabwe vari kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Exemption Permits vanoti havazivi kuti remangwana ravo rinenge riri papi panopera gore ra2021. Magwaro aya vakaapiwa makore mana apfuura uye anenge asisashandi panosvika pakati pehusiku musi wa31 zvita 2021. Studio 7 yakaisa mibvunzo kubazi rezvemukati meSouth Africa kuti rijekese nyaya iyi, asi hapana mhinduro yatati tawana kubva kuhurumende yeSouth Africa. Mumwe wevanhu vakatarisana nedambudziko iri vaDavidson Mukonde vanoti havachazivi kuti vachaita sei kana magwaro aya asingachashande.
Ndine makore haakutokwana makore makumi maviri ndiri muno muSouth Africa ndichishandisawo mapemiti iyaya, saka manje handichazivi kuti vacharenyuwa here, nokuti hatisi kuziva kuti chii chichaitika pamberi apo. Saka tinotyira mabasa edu, tine vana vari kuenda kuzvikoro vanenge vachidawo kuti vanorejista, saka hatisi kuziva kuti zvichafamba sei zvinhu izvi.
Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti semaonere avo nyaya dzine chekuita nesarudzo muSouth Africa ndidzo dziri kupa kuti hurumende isataura zvakanyanya pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yemaZEP tinoziva kuti inonetsa chaizvo, nokuti tinoziva kuti hurumende yakamirira chekutanga kuti ione kuti maelections achafamba sei, nekuti vagari vemuno muSouth Africa vakawanda, zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvifari nenyaya yemaZEP because zvinofunga nekuZimbabwe vano vatora mabasa avo. Saka tinoziva kuti inyaya ine zvematongero enyika. Tinoziva kuti hurumende inogona kutaura nezvinyaya iyi kana vachawa renewa, tinoziva kuti vachazvitaura. Vanogona kuzvitaura after ma local elections ari kuitika muna October.
Dr. Sibanda vanoti zviri pachena kuti vamwe muhurumende pamwe neveruzhinji muSouth Africa havafariri zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti zvigare nekushanda munyika iyi.
Asi zvakare taona kuti minister veHome Affairs havanyanzofarira kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vagare muno muSouth Africa, uye tikuzviona mumapoliticians akawanda kuti vanenge vari kuda kuenda kuextreme right nenationalist ideology kuti vanhu vanobva kunze vanofanira kuti vagare kunze. Saka hazvishamisi kuti pakupera kwegore rino maZEP aya asarenewa, and zvinenge zvichiva kuti vanhu vese vanosvika almost 200,000 vanga vane maZEP vanenge vasina kukuenda, zvichakonzera kuti pave nedambudziko rakakura chaizvo muzvizvarwa zveZimbabwe zvinoshandisa maZEP.
Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa inofanirwa kubuda pachena paurongwa uhu pachine nguva, kwete kuzomirira kuita izvi nechimbi chimbi.
Saka chikumbiro chatachingova nacho kuDepartment of Home Affairs ndeyekuti vaujekesere zvizvagwa zvekuZimbabwe nguva ichipo kuti zvichafambiswa sei. Zvino zvatamboedza kuvhunza pasangano dzatakamboita neministri, asi hatisi kunyatsowana mindiro inonyatsojekesa kuti zvichafambiswa sei. Saka taatichitokumbirawo nemukana uyoyu kuti consulate itibatsirewo kujekesa panhauriramwa dzavanoita neDepartment of Home Affairs kana kuti negovernment yeSouth Africa.
Sachigaro weZimbabwe Migrant Support Network vaChristian Mapingure vakurudzirawo South Africa kuti itsanangurire veruzhinji kuti zvinhu zvichafamba sei panopera gore rino. Magwaro aya akatanga kupiwa mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa muna 2010 pasi pechirongwa cheDispensation of Zimbabwe's Project. Chirongwa ichi chakazoshandurwa muna 2014 kunzi Zimbabwe Special Permits, chikazoshandurwa zvakare muna 2017 chichinzi Zimbabwe Exemption Permits. Kudzamara South Africa yabuda pachena kuti ichaita sei zvuru nezvuru zvevanhu zvichagara zvakabatiraura mumaoko zvichityira ramangwana razvo iro risina kujeka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, gumi nevanomwe vari vagari vekumasvingo, uko kwakaputika chirwere ichi svondo rino pachikoro cheBondolf Teachers College. Munyika mose munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatatu. 1593. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana mapfumbamwe negumi nevasere. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muCOVID-19 Task Force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 hwanga hwadzikira mumasvingo, asi hwakazokwira zvakare zvichitevera kuputika kwakaita chirwere ichi paBondolf Teachers College.
Saka pa211 akaitwa muprovinsi yese, 17 ndo akabuda ari positive for the province. Then for Mashingo district akabuda ari positive yanga ari 13. Chiredzi yakaita 4 pa17 etikutaura nezvawo iya. Saka aya 13 aya esakanga ari eipa Bondolf 13 year akaita positive ngeri Bondolf. Zvakabva zvati kwidza namba yedu kuenda pa 120. Saka muprovince active cases, so now ndo figure up to yesterday. So vamwe results kana today waita ma test again in the province, we will be expecting more results to come out from the districts.
Ongororo yekuti COVID ndiye mhando rwerudzi yati yapera kuitwa here?
Kazhinji kacho pavanenge vachitoita ma test iyaya vanenge vachitobva vangoita negene testing. Hapana zvatati taziviswa kuti pane variant here yataonekwa iri different from zvezviripo. Saka we are rest assured kuti we are still dealing with the same variant ingeripo, not the variant iri kuchinyaya kuchirwa yekunzi chakabva ku India. Nekuti cheku India chiya tikatarisa ma strike rate chichite chiri kuitawo neku India kwacho. It's very fast and very fatal.
Iyo nyaya yekuvharwa kwechikoro cheBondolfi muri kutarisira kuti charamba chakavharwa kwenguva yakareba zvakadii?
It has just been for the period yakaitwa recommended kuti 14 days the quarantine and the isolation idzo dzinongopera. We are expecting kuti wanoita resume lessons zvavo.
Iro dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakakurawo zvakadii mudunhu renyu remasvingo?
Mudunhu redu remasvingo baripose edu so far kubva papa petu kutotaura nezvazvo apa makeses ekega atodzika zvakanyanya zvokuti musi wa24 we had only two active cases in the province. No edeti na mukadume province edu. Saka pakatozongoita this sudden boom yepa Bondolfi and ndopa akangoshuta kuenda up in 2 days akasvika pa 94 izvozve musi wa26 tetato ne 94 which isusu tichitarisa tinotoona kuti akaita 94 pa institution ari institutionalized zvakadaro zvekuti ari kwa container kwa controller zvazvina kunyanya kunetsa nekuti zvinhu zviri kuitika within an institution hazvisiri zvekuti zvakapararira zvinhu zviri panzvimbo imwe chete zvekuti pane kukwarandainwa kwaita nekulimita mamovements kuti wasanga vachifambirana iwo pachavo wari isolated wari positive kune vava wari kwarandaindi wari negative nemavisitors kuti vasauye mukati mecambers izvozvo zvichatongobatsira kutosapresa dambudziko irori pari pamorgenstar tiri muprovinci tiutoona kuti tetaita decline yekutosvika pasi chaipo matesti ari kuitwa every day but tetane takuona maactive cases ari mashoma achidzikira vanhu vanga vari kubata vari positive manambers avo ainge adzika zvakanyanya.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mucovid-19 task force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 656,630. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemupakistan yaudza vakuru vakuru vemuafghanistan kuti haichatyidzana munyaya dzokusora nekuchengetedzwa kwenyika nehurumende yemuafghanistan nepamusana pemashoko ainoti akabuditswa nemukuru mukuru munyaya dzekuchengetedzwa kweafghanistan uye vari chipangamazano chemutungamiri weafghanistan vaAbdullah Mohib. Avo vakapomera Pakistan mhosva yekusora zviri kuitika muAfghanistan uye kutsigira chikwata cheTaliban mukubvongonyodza mamiriro ezvinhu muAfghanistan. Asi Pakistan inoti aya manyepo. Nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate muAmerica dzakavhota nezuro dzichiramba kuumbwa kwemutemo wakanangana nekuumba commission yekuferefeta mhirizhonga yakaitika munandira gore rino pamuzinda weCapitol Hill apo nhengo dzeparamende dzaizeya nyaya yekutambira kusarudzwa kwavaJoe Biden veDemocratic Party semutungamiri wenyika mushure mekukunda vaDonald Trump veRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa munambudzi gore rapera. Mutemo uyu wakatadza kubudirira sezvo vakavhota vachiutsigira vakaita vashoma pauwandu hwaidiwa hwemavhoti makumi matanhatu. Maseneta makumi mashanu nemana chete ndiwo akavhotera kuumbwa kwekomisheni iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro penyaya yetsvimbo yanetsa muZimbabwe, iyo inonzi anenge ainayo panguva iyoyo anenge aine masimba ekutonga. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana vava James Dambaza Chikerema, vanoi mumwe vanhu vakatungamira nyaya yekuti vatema vazvisunungure muZimbabwe. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaChikerema.
Aiwa, vakanaka.
VaChikerema, munyika pari zvino muri kupisa nenyaya yetsvimbo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba, vamwe vachiti tsvimbo iyoyo yakafa ina vaMugabe nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunozivawo pamusoro penyaya yetsvimbo iyoyo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba?
Ini zvandinoziva ndezvekuti hakuna tsvimbo yakadaro, hakuna tsvimbo yakapuwa futi kuna Mugabe. Chandinoziva nyaya dzetsvimbo inyaya yekuti vakuru vedu anenge amunhu akura haaifamba achizunza maoko asina chaakabata, aigona kufamba akabata tsvimbo yake isinei nezvekutonga, isinei nezvechitendero, but itsvimbo chete inobatwa nemunhu mukuru semunhu anoenda musango nedini. Saka tsvimbo iyi hakunyuka iye zvino kunzi hanzi kwava kune tsvimbo inofanirwa kunge ndo inozoita kuti munhu agone kutonga nyika. Hakuna zvakadaro nokuti vaMugabe ndaasekuru vangu, saka ndinozviziva kuti vaMugabe havana kumbenge vaine tsvimbo iyoyo.
Asi kavaChikerema, zvinonzi imi baba venyu vaJames Dambaza Chikerema nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vakanga varipo nguva iyoyo vairwira kuti nyika isununguke vakapiwa tsvimbo, uye vaChikerema vanonzi vakanga varipo pakapiwa tsvimbo iyoyi.
Vakapiwa tsvimbo nani?
Vanonzi vakapiwa tsvimbo iyi naChinamhora.
Ndopavanotadza vanhu kuti Chinamhora ndiani, munhu anonzi Chinamhora ndiani? Nokuti zvandinoziva ini pavakasangana apa pavanangomo naMugabe nababa varipo naNyamasoka, Nyamasoka ndiyo vavari kuti Chinamhora. Haazi Chinamhora, Nyamasoka haana kumbova Chinamhora kana, nokuti Chinamhora izita rinopuwa kuna Ishe anenge agadzwa ushe nevanhu vake vambire, iwe neni chinonzi vambire. Saka ndo vanenge vagadza munhu kuti ndiye wamambo, anenge agadzwa iyeyo anotora taitiro yekunzi Chinamhora. Saka Nyamasoka akapuwa nani taitiro yekuti Chinamhora iye asina kumboita mambo wevashawasha kana kuti mambo wevanhu vesoko?
VaChikerema, ndaanchida kukubatai muromo ipapa ndichibvunza kuti kana vaNyamasoka vakanga vasina masimba ekuti vange vachipa tsvimbo ine ugo nezvese zvamuri kutaura, ivo vatungamira vaizoenda sei kuna vaNyamasoka?
Hatizi vakaenda kuna ani. Kana vakaenda hongu, baba vangu vakanga varipo vaitozvininipisa semudiki, nokuti pana sekuru vava vaNyamasoka vari vachivaona mumhuri kuti mukuru but anga asiri mambo. Kana tsvimbo iyi ichinzi yai ndeyekuti munhu agone kutonga nekutungamirira, yakadii kutaurwa pakapinda Mugabe kuti azova ndiye mukuru wepuresidendi? Yakadii kutaurwa nezvayo?
Tomboti hedu dzimwe nguva vaMugabe vanogona kunga vakapuhwa tsvimbo iyoyo nevamwewo vakavapa tsvimbo iyoyo, asi kungaita here tsvimbo inganzi ine masimba iwayo anganzi angasimudza nyika?
Hakuna tsvimbo inonzi ingasimudza nyika, nokuti nguva yatanga tichirwisa varungu taidzima moto nemoto, taibata pese pese pokufunga kuti vangabatsire ndepapi. Vana Mugabe zvavakabuda vachienda kuMozambique havana kunzi vabudiswa namambo Tangwena, nokuti Tangwena anga ari chifu yevanhu vake. Tangwena aiziva area ino ndokwaaigara, kusaka ati fambai makadai. Zvavo zvisinei netsvimbo, zvavo zvisinei nemasimba aTangwena izvozvo. Nokuti kana dai zvavo zvine masimba aTangwena, ko vana vedu vese vakabuda vachienda kunorwava vakaendeswa ikoko naTangwena here? Nokuti chivanhu chedu kana tarasa rhythm manje ndobva tavapfuwa tiri tochienda kuchivanhu. Saka hakuna tsvimbo inotonga nyika.
Maita basa vachikere matinotenda mukanya.
Pakanaka mukuruwara.
Manga makateerera kuna vaFrancis Rusere Chikerema mwanakomana wava James Dambaza Chikerema muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichitimurayira zvakanaka vateereri.
Makwikwi ebasketball Africa League ari kuitirwa kuRwanda asvika mumasemifinals nhasi zvikwata zvina zvichikweshana kutsvaga zvikwata zviviri zvichapinda mumafinals mangwana muKigali. Chikwata chePetro di Luanda chekuAngola chiri kukweshana nechikwata cheZamalek chekuEgypt. Chikwata chichakunda pazviviri izvi chinopinda mumafinals. Chikwata chePatriots BBC chemuRwanda chiri kukweshana nechikwata cheUS Monastir cheku Tunisia. Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vanoti vari kufara nematambiro ari kuita zvikwata zviri kumakwikwi aya uye Zimbabwe iri kudzidza zvakawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya huye weStudio 7.
Hakunakidza manje as I said tichitanga kutaura last week kuti ndizoona kunge matimu ekunorth Africa achadominata and ari kuratidza kunge for sure ari kunge ari kudominata. Kana takatarisa matims team iri kubva kuEgypt neteam iri kubva kuTunisia as well even matimu awo akabva kuna Algeria they did quite well ne Morocco but kusaidi kwedu isusu tinenge tiri very happy kuti tione kuti Serviaro di Maputo yakaita extremely well. Unfortunately vakazojikwa zvavo last minute ne team yavaita mana yema host yekuRwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yekuAngola ndo matimu atinenge takatarisira tichisupporta kazhinji kana tiri kuno kuZimbabwe kuno kuti matimu anobva kuregion kwedu kuzone kwedu matimu atinotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID Petro di Luanda yenge rino kuBulawayo kuZimbabwe kuBulawayo ichi computer nema puto yacho nainge kuBulawayo as well computers ka matime kuti arofaririka arozikanwa ane mukurumbira kana tiri muno kuZimbabwe saka tirenge chingofara nezvavari kuita. Unfortunately havana kwanisa kuzosvika kure kuMozambique asi I think it's a good starting point for the region and for everybody.
Munoona kunge pachawanikwa pachiwanikwa nyanzvi here dzinozotorwawo nemamwe makrabhu akadai se NBA yekuno kuAmerica pamakwikwi aya?
Well certainly that I think ndio donzo racho na ndio idea yacho kuti makombesheni akadai so anofanirwa kucreate masuperstars anofanirwa kucreate basketball kuti ikure nyanzvi dzokona tadza kuwanikwa gore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kuchaita kuti vazhinji vatanga kurecognize basketball at grassroots level ichatanga kutambwa muAfrica saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita maathletes akawanda anenge achipinda muNBA because competition inenge yavepo and involvement ne participation inenge yakura zvizhinji kunyika dzakawanda dzemuAfrica.
Tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals imi muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe?
Ini ndiri kuti ngatitarisei game re Petro di Luanda neZamalek pakati pematimu iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiye ari kuhwina. Pagame reLuanda neZamalek kuona kwangu pagame reLuanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri mbiriyo ndoronge ndiyo chana chinotora mukombe. Nekuti kana ndakadzitarisa ndidzo 2 dzenge dzakasimba zvikuru tichitarisa kana nekusimba kunoita manational team avo nematambiro ayo ngachiita competition pakati peLuanda pePetro neZamalek one yao ndoronge ichaenda chinohwina.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura vari parunhare vari muHarare naMavelas Muhlanganya huye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.